amai wini muni ingavo wanora rama neutachiona we HIV and AIDS vano tukunyange hazo wevara rama neutachiona ukwe makore vano tipa wakabatwa kutivane gumarara le muromo uchibere kubakarasa tariro ya upenyu vano tila ifunga kutimuna akangweta gumarara le muromo uchibere kukurewa rufu sezo mishonga ichigwele ichichida maria kawanda
achipanda kazo ziwa kuti nda kutanga kuita gumarara le pamuromo uchibereko inozi pachirungu cervical cancer ndakatadza kuzvitambira nekuti mupfungwa dzangu ndakangozvidzwa ndopakuperera upenyu hwangu nekuda kwekuti ndakatarisa HIV takanga tine tarisiro yekuti mapiritsi ari kunzi ari kuamerica akunzi akusouth africa kana nekune achauyawo uyezve taidzidziswa yavanoti positive living pachirungu yaitobatsira kuti masoja edangu achikwira asi nekuda kwekuti nyaya dzegomarara ndakanga ndaane ruzivo zvekare rwekuti gomarara zvinorevei shure meunge ndazoenderero mberi nekudzidza nezveHIV ndakanga ndakunzwisisa kuti gomarara iri harizorapika
asi amai munhenga vanoti dzidzo ndiyo yakazovabatsira mushure mekuziva kuti gomarara remuromo wechibereko rikakurumidzirwa kuonekwa rinorapika
aine survivor because nekuti ndakazokwanisa kurama ndichiteedzera nzira dzaidiwa kuti tai kuchipatara saka ndinokurudzira madzimai ese ari kunzi kuti vatipote tichiscreenwa nguva nenguva muzvipatara zvakatitenderedza mapolyclinics ese maservisi aya anopiwa pachena haabhadhariswe mari
hurumende yeamerica kuburikidza nechirongwa cheunited states president's emergency plan for aids relief kana kuti PEPFAR padande mudandirayo retwitter rinoti iri kupa zimbabwe mamiriyoni mashanu kubatsira nechirongwa chekuti madzimai anorarama neutachiona hweHIV akwanise kuongororwa gomarara remuromo wechibereko mushure mekuona kuti vazhinji vari kufa mukuru werimwe sangano riri kupiwa mari nepepfar reorganization for public health interventions and development kana kuti OFID Dr. Dionysus Dinashe Chinyanga vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuongororwa gomarara iri sezvo richikwanisa kurapika kana risati rakomba
kuongororwa kwemuromo wechibereko kwevakadzi kwakakosha nekuti gomarara remuromo wechibereko rinogona kuonekwa risati raenderera mberi kuve gomarara chairo pane yatinoti progression muchirungu kana tichitarisa kuitika kunoita gomarara rechibereko gomarara remuromo wechibereko rinotanga turi tumapundi tune turi pamuromo wechibereko tumapundi itoto kana tukaonekwa kana mukadzi kana mai vauya kumascreening programs anenge achiitika vanokwanisa kuwana treatment ipapo nekuti tinoshandisa approach yatinoti tinoona tinoongorora tobva tarapa ipapo kana kana muromo wechibereko uchikwanisa kurapika ipapo
vachinyanga vanotiwo gomarara remuromo wechibereko kana roratidza zviratidzo rinenge ratodzika midzi izvo madzimai vasingafaniri kurega zvichiitika
hatikurudzire kuti mudzimai ange achimirira kuti ange ave nezvaanoona kuti iye aane negomarara remuromo wechibereko nekuti gomarara remuromo wechibereko mukaona waakunzwa kurwadza kana kuti paine zvaakubuda kunhengo dzekuzasi rato pane yatinoti advanced stage
vamwe chiremba vari nyanzvi mune zvezvibereko zvemadzimai kana kuti gynecologist Dr. Angeline Mapanga vanoshandawo neOFID vanoti gomarara rechibereko iri rinokonzerwa nehuman papilloma virus inotapuriranwa pabonde
gomarara rechibereko rinokonzerwa nevhairasi inonzi human papilloma virus in short inonzi HPV so HPV infection inotapurirwana pabonde yokonzera kuti pave neshanduko dzinoitika panyama yechibereko dzichitora nguva zvinogona kutora makore gumi kana makumi nemaviri pachiitika shanduko idzodzi dzichizoitika kuti kana dzikasabatwa nenguva dzinozopedzisira dzavaita kuti pave negomarara remuromo wechibereko
mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanoti gomarara remuromo wechibereko idambudziko guru munyika. VaMadzima vanoti zvirongwa zvekuongorora zvakazotanga mugore ra2012. VaMadzima vanoti chero chirongwa chekuongorora ichi chakanonoka kutanga munyika, pari zvino Zimbabwe ine nzvimbo dzinosvika 130 dzinoongorora gomarara remuromo wechibereko.
Chirwere chegomarara wemuromo wechibereko idambudziko guru chaizvo munyika yeZimbabwe. Tingangoti Zimbabwe iri mutop 10 munyika dzemuAfrica. Izvi zvinokonzerwa nekuti nguva yakareba chaizvo tanga tisina yatinoti screening program, nokuti nyaya yekenza kuti muidzivirire munofanira kuitangira pakupreventa chirwere chacho. Zviri chipa izvozvo, zviri chipa to have an active screening program more prevent. Saka Zimbabwe mukatarisa before 2012 tanga tisina an active screening program. Kutaura kunoku tine macenters anoscreena cervical cancer anodarika 130.
VaMadzima vauzawo Studio 7 kuti kuburikidza nerubatsiro rwehurumende yeAmerica, Zimbabwe yakawana rubatsiro rwekuongorora gomarara nemuromo wechibereko kune vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS.
Since last year taane support kubva kuAmerican government inonzi USAID. Vari kushanda ne through maorganization anonzi OSID neimwe inonzi ITEC. Saka ivavava vari kuisa maresources avo kucancer screening iyoyi, asi vakanangana nekutageta vanhu vari HIV positive. So what does it mean? It means kuti most as you muchaongorora kuti mukaona mahospital iriko zvino izvi, even pane VIAC clinic iripo, tikuisa kuti mamwe maVIAC clinic kuma OI clinic, kuma OI kunopuwa mishonga yeati kuitira kuti tistrengthen tisamise madzimai anenge auya vauyasora mishonga yavo yeati vabva vangoscreenwa futi panguva iyoyo.
Bazi rezveutano rinoti madzimai ane makore 30 zvichikwira anofanirwa kuongororwa gomarara remuromo wechibereko kamwe chete pamakore 3, uye vavo vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS kamwe chete pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.